Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokukurudzirai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecreation iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuru yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veWard 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwa zvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri hwekuridzinisa mapambu. Tanga tine mapambu akaitwa 1940 anga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Saka taona kuti tikasariplesa mapambu iwawo nekufa kwanga kuita, dhorobha ranga richitozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tabva tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndosaka taita mazuva anokwana 10 pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza zvimwe zvese zvava zvina maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge ava kukondirola madhamu levels. Satiubva nekureshena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season munhu wese angowana mvura. So reshening yataitawa kuita isisiri yemeni medireshening, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezhazi akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zvinwa titiite mapamba ayaya mamwe akafa anenge ari ezvinwa isati tirakwanisi kumapa sezvinwa. But tikavaaprocha vakatitendera kuti tivasezvipe ave ari mumaoko edu yotilisa tikwanisa kufa Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofanira kunge achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndobva tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water. Pane kuti tivadzire kuti tiri kuwana mvura for consumption, tiri kuwana mvura either for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuti. But zvekudzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Ndozvatiri kugwa nekuita maawareness yekuti vanhu chipomirai kudaro, timbomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi iawareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chero kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka iti like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka, tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kuma residents chatisinga inete kuti mvura ichai ku Mbulawayo
kanzvira veWed 24 Mbulawayo vaArnold Batrai Dube vari parunare Mbulawayo naJonga Kandemiri Jonga abatawo munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance nyati avo vanoti vagari vafadzwa zvikuru nedanho rekanzuru rekuvawanisa mvura mazuva ose
zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council yatora chinhambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura saka tinotenda chaizvo
tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva imiwo sevagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi
isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera we must also tisangane pakati semaresidensi kuitira kuti tirambe tichiwana mvura
kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo
seBulawayo Progressive Residents Association takamirira maresidents tinokurudzira maresidents kuti then tabatsirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri clean iyowo City Council ikwanise kudini kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council
mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaitika izvi
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean saka isusu semaresidents association tinovimba stereki uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresidents ayo mvura yakachena
Munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFi University kuOhio tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Tiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndo mafuta enyika. Zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rikufambire mberi magetsi ari kuramba achishayikwa totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo ndo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare ari kuramba achingoshayikwa tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumataunhi umo mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa tobvapo toendawo muzvitoro umo zvinhu zviri kungokwira tobvapo toendawo kuvasevenzi mari hadzisi kuwedzerwa saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo hameno kuti gwara iroro richatisa kupiri chirema saizvozvo asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaita samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yokukwanisa ku gadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera
kana makatarisa sokutaura kwamuri kuita hapana chamunoona chiri nani here hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani
handinyaye kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo kuti munogonawo kuzvibikira chingwa zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupco akati chipirewo vanhu pamwe chete nezvimo zvitengwa tengwa zvavari kuitsa mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu hwavari kuisa vari kuzamawo havo izvozvo asi ndinoona sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo asi tinongodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti upfumi hudi husumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatotisi kudai kanguva drop muocean woti kudandadira mvura mugungwa iwo wangoisa kapu chete
saka toita sei Professor Masocha
tingatotungamidzai hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo ndeyekuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uku kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vanovo kunyanya ngaitange ikoko kumagetsi uku kwatovawo kune zvikweredhi uku itange futi kumagetsi ikoko kwatovawo kuna vamwe vane mari vane zvikweredhi kuzesa kwacho ikoko vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetovawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa gumo upfumi hwavanahwo nokuti vanahwo upfumi kuti vabhadhare chikwere chavo chokuzesa ikoko ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvezvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa munhu wovuyawo nenzira yake yekubika chingwa saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu
muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindastry necommerce vanguvizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai mufumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi wezionist christian church akafa kubite bridge mudaily news nekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa1 nyamavhuvhu gore rapera muchikamu muchikamu chino chinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
mangwanani mangwanani vestudio 7 vana mukoma jongwa vana mukoma blessing vose vakateerera studio 7 zita rangu ndinoitwa baba eva ndiri pasouth africa kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere yapindwa napongo nyika yedu yapindwa nasatani nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa especially nhau dziri kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirikungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake murume achiitawo shamwari yake uko vachidzosangana hapana nebvunza mumwe vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinoda kupuwawo pemisheni yekuti tisabatei pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro ko kana vari pachikoro vari kuzviitireiko ngavaroorwe kana daroorwa netenisi ngaaroorwe aende nekuti kuita zvepabonde kuratidza kuti yuanawo mashuwa waakugona kana kuti wakata nhumbu unogona kugesa umwe mwana iwe uri umwe mwana ini izvi zvenje uda kukonifema kune vanhu masatanisti kazvika ya nyika enda kumawere nyika yasodhoma negomora kutaura neshungu kwokushungurudzwa tavakomana ka ngatisapromotei upfambi munyika medu
mukwaziye vana mukoma vava ndinana jonga kandimire ndoda kungotaurawo pamusoro pekukwira kwaita zvinhu especially shuga nemamwe mabasic commodities handoti hurumende dai aona zvokuita paitwa nhaurirano zvinhu zvagadzirisika zvanaka bcause zvinhu hazvinomira zvakanaka kuno kumamisha vanhu tambura vamwe vakuenda kunoita chikorukoza nzizi dzoparara zvinova zvinhu zvisiri raiti. Dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano, zvinhu zvafamba zvine zvakanaka.
Mangwanani akanaka vashamari vestudio 7. Ini ndoitwa mukoma David Nduna, ndiri kusouth Africa kupretoria kusoshanguzve. Tinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa ivo vatoti vanoda kupidigura hurumende yavamunangagwa. Hakuna mutemo wati wachichauya wakaita sewana aipurana bhosa uya. So izvi zvinova vari kupisa vasori madzimba makaita sekuti maCID vachiveidongokuwadza anhu madzimba. Ivo vanomboda kupidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo. Vanonga vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa? Ndiani unonga vaudza kuti unoda kuvapidiguru panoda kupidigurwa hurumende yavamunangagwa? Vanonga vazviona sei zvinhu izvozvo? Vanonyeba vanhu ava. Vanoda zvekutsikirira kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika. Tatenda, ndiri mukoma David Ndura.
Mangwanani mangwanani vatereri vestudio 7 nevatepfenyuri vechirongwa. Ndoona sokuti maomero aita zvona kuzimbabwe panhau yemutengo yezvona apa kunyanya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembere nemadhare edu kumusha uku, nekuti madhare edu ajaira zvinanati izvo zvinomanje kana shuga ichotari yakupfunzwa manjeri yanga ichitobezera vanhu zvakurwa kuti upenyu hwevanhu hwaoma. Ndimwoyo pano paSouth Africa.
Makadiko Studio 7, mukoma Jonga, tanonoka vandena mukoma Blessing, ndini Dash Dash kubva paSouth Africa. Ndombotinimbopinda zvepanyika yedu, zvakaoma. Kana zvinhu zvichinzi zvongokwira, hapana kuti mukademonstrata, munotaurirwa kunzi tokufurai. Nyika yepi? Kana shuga yava kunzi $17, pakaipa, tichafa, tanguva marinda anofamba.
Pamusoro wevashamari vestudio 7, nyaya yekuti munyika muna mabasa izvo matichasi kudzidzisa vanechikoro vanoswera vakagara kuchikoro. Tozongozikwanisa kuti vanechikoro vapedzisira vaita zvekunyengana, vopedzisira vangobuda pachikoro vangotamba ita zvavanoda, pedzisira vaita zvepabonde. Ndo zvimwe zvokonzeresa izvozvo. Ndeye vanechikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro, vasingambowani nguva yekuita zvepabonde izvi. Saka hurumende ngaigadzisa izvozvo, maticha adzokere panzvimbo dzavo, hapi vana vechikoro mahomework, vaigara vari under pressure. And then vana vechikoro vanozoita shungu, lazinyika mukati mabasa, umwe neumwe wachaita shungu dzekuti kandapedza chikoro ndoata chakati. Zvinoizvi zvinongoziva kuti vapedza chikoro ngogara pamborisa mombe. Saka enda vatozopedzisa icho gura pirana tochisiya chikoro chendaona kuti zvangofanana kudzidza kana kusadzidza tangofanana vakadzidza vacho. Saka izvozvo zvigari zvangu mahembeni, munondiri muJoburg muSouth Africa. Ndingori zvitambira avo ndiri mumapurazi vangu mahembeni, asakuru vangu vamadhandari. Tatenda hangu.
Nyaya inongotambika pavana munangagwa, vanongoti dai tangotongawo Zimbabwe pasina chavanokona kutoka vacho. Zvakutoremera kumusoro sechimbo. Sinzi vakangobvira vetingotongwa tongotongwa, tongofa tangotonga, haiwa kuti tingosiririza nyika. Havana chipo chokuzvinzwa nezvakakota zvavo. Dai vazama zvavo vapo vanokwanisa vakaita sana chanisa. Pachino chinodzubva ropa, chinodzingwa zvingaitawo zvisinai. Zvaramba zvaramba musharo kwakare. Dai manga muri mwene waimbosiyamo, mumbopuwa vana vadoko mumbotongwa, mumboonawo zvavanoita. Makagara zvepachera. Tinozviziva dzenyu dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nekuda kwekuti mwamwe pachigaro. Aiwa ami yechiramira nemi kana iri kuti tami yachipamira nemi, asi kana mukanyabvepo, aiwa hatimusungi, nongoti munhu wedu watanga tinayo.
Pastudio 7 apo, pastudio 7 apo, makadii vashamarari nevateereri vestudio 7. Ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kumbobvira vabirira zvavo pamafuta pavakapa vachamisa nguva yavo. Pamwe kudai izvozvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani. Pane kutambudzika kwataa kuita tichizobuda tichienda kune dzimwe nyika kudai kutsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponese kuti mhuri iwane chekuvata. Asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika, waenda naye ikoko yakunoisikuenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringane zvisinganyatsofadzi. Ndo maonero andinoitawo.
Ava
vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumhomho yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzwavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana siyana vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yange yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hole weStudio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu kutanga naEdgar Gweshe.
Chanunganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navakasoni inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kunosema Young African Leaders. Tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana siyana tichinokwanisa kunokurudzirwa vamwe vechidiki variko kuti vange vari involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana siyana.
Kunze kwemazwi ava Carson, pane zvimwe here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakufadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu ndingati nyaya yecivic engagement. Nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro, muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvazvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vagweshe maane 6 weeks muri muno muAmerica. Chirongwa ichi chiri kupera nemusechina nemumakudzokera kuZimbabwe nemusechishanu. Pane zvamungati madzidze here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamudzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei, asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura, nyaya yevolunteerism. Iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati, asi zvinhu zvinoda kuti pawana anoita simba rekumobhilaiza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yeparticipation mumapolitical processes kuti isu sevechidiki hatifani kunge tiri vanhu vanongochema takagara, asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo tichikwaniso zvekare kuparticipata mapolitical processes kuti tinge izwi redu ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
va Edgar Gweshe umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mike aitawo hurukuro namuzvare Samantha Svanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Ofuchi kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge Senate tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo yekuti zvoni ndambosvika panzvimbo yakadai. For me ndizvo zvandiri kuti ha zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like surgery yemasiamese twins zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro but atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru kana tikazvikomita
kunze kwemazwi ava Carson pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati I want you izvi zvandinakidza ndozondibata mwoyo
pane mudzimai anga aripo president weHeritage Foundation ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki. You know, vakawanda vakaapplyira Mandela Washington Fellowship. I think across Africa ingeri kuma 78,000. Vakachuza 700 chete. Saka akachizvoni pane vanhu vakawanda vainvesta matiri. Saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara. Ndofanira kuchinja ndiseve hurumende yangu, you know, ndiseve community yangu.
Chirongwa chipatakatsanga. Chachiri pasi peimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Chinhu chikurusa chavainyatsobata nyaya yecollaboration kudyidzana. Vakati vechidiki vanobva munyika dzakasiyana siyana dzekuAfrica mofakwa nekudyidzana. Pane vamungati masangana navo here vamungati aiwa ini pandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tikushanda pamwe chete.
Okay, so first of all kuinstitute kwedu kuDelaware kwandandiri tanitiri 25. Saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu. I want to follow your work zvamuri kuda kuita ndoda kuzviteera ndoda kulika paFacebook ndoshare nevanhu vese kuti vanhu vese vazive but pane musikana wandaona anonzi Debra wekuNigeria tinoita basa rakada kufanana. Saka tiri kuda kuita exchange summit education ichaitirwa kuNigeria nekuZimbabwe tiri kuda kushare kucollaborate tizive kuti chii chiri kuitika education sector vanhu vane madisabilities vanga access sei education munyika medu.
Muzvare Samantha Svanda umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mike Webe Studio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC.
Ndakuvakamusha hazihana inorova mama hatichada kusasana inanguva yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mimuso
nziyo yerudo
mifunzo yacho inoda mhinduro
nziyo yerudo
minhuro zvacho mhinduro chaizvo mama unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai ausumbo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai ausumbo venga mai vangu kana hama dzangu
nziyo yerudo ja praiser sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
soku izika tisenda